Munyori mukuru wepachikoro ichi, amai Sinikiwe Gwatidzo, vabudisa chiziviso nhasi masikati mushure mekubvunzwa neStudio 7 kuti mazamanishoni achaenderera mberi here nekuchema-chema kwanga kuchita vadzidzi. Amai Gwatidzo vaudza vadzidzi kuti chikoro chichavazivisa kuti vachanyora rini bvunzo munguva inotevera. Mumwe mudzidzi ada kuzikamwa nekuti mukoma Shokos ati iye kwaanogara kuchipangai kumwenezi hakubatiki masaisa yeindaneti.
Nyaya yeGoogle Class Online Examinations. Nekwatinogara ndiri kuno kumwenezi kuchipangai handikwanisi kunge ndichinyora bvunzo idzi. Nokuda kwekuti 1 network yacho inonetsa masaisa ikuno anonetsa. Kutotaura kwandiri kuita uku nditori pamusoro pegomo tichitotaura zvandinotaura ipapa. Zvino handizivi kuti chikoro chikuru ichi chatifungirei kana kuri kuti bvunzo idzi dzichaenderera mberi nokutahwa kwazvakaitwa nevakuru vechikoro. Isu hedu tichambomira nokuti hatikwanisi kunge tichinyora nokuda kwezvikonzero zvandapa.
Bvunzo dzaifanira kutanga kunyorwa musi wemuvhuro 23 kukadzi dzichipera musi wa12 kurume. Vadzidzi vanoti kutenga data panhare dzavo kunodhura sezvo vasina mawifi mudzimba uye vanogara kumaruwa vanoti hakubatiki masaisai. Mumwe mudzidzi adangodaidzwa nekuti muzvare Janet Nyoka ati kutenga data reEconet Telecel neNet1 zvinodhura zvikuru zvekuti vabereki vavo havakwanisi kuwana mari inodiwa.
Ini semudzidzi sestudent zvaito zvaichitondishungurudza kuti ndoiwanepiwo mari yedhata, saka ndatofara zvikuru ndanza kuti hatichanyori online because Econet iri kudhura, chero Net1 yacho, chero badhi yacho, chero Telecel yacho iri kutidhurira because vabereki vangu massive servants, chero wifi hatina kumba, saka hatisina kukuwana data racho, saka ndatosunungukawo chaizvo ndanza kuti zvaprosponwa.
Mutauriri weGirls Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vatenda kuti bvunzo dzambomiswa.
Vadzidzi paGirls Zimbabwe University vangaifara kunyora bvunzo dzavo dzekupedza semester kubva musi wa23 February kusvika musi wa12 March 2021. Vanoziviswa kuti bvunzo idzi dzambomiswa. Vachaziviswa muchinguva chinotevera kuti bvunzo idzi chavako rini zvakare.
Chikoro ichanga chida kunyoresa bvunzo pamasaisai sezvo zvikoro zvakavharwa nenyaya yenational lockdown yakawedzerwa munyika. Mune imwewo nyaya, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raendesa bazi rezveutano munyika, kambani yemvura yeZinwa pamwe nekambani yemagetsi yeZesa kumatare eZimosa richida kuti chipatara chevanorwara nepfungwa chengoma huru chiwane mvura sezvo chava nemwedzi miviri chisina mvura. Kushayikwa kwemvura uku kuri kuita kuti vepachipatara apa vandogezesa varwere kurwizi remagwangwadza urwo rune makarwe anorura uye vachivaisa panjodzi yekuyeredzwa nemvura munguva yemafashamu. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vamateni mureri vati vakaisa chikumbiro chechimbi chimbi mudare nezuro manheru.
Takaendesa suminista wehealth Zesa neZinwa kumatare eZimosha tichiita chikumbiro chechimbi chimbi yatingati agent chamber application, iyo yataikumbira matare kuti amanikidze minista wehealth Zesa neZinwa kuti varestowe mvura pangoma huru Menda Hospital. Izvi takazviita pashure pekunge tavapa 24 hours dzatakavanyorera dzakapera musi wa16.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapazi aendeswa kumatare aya kuti anoti kudii nedanho ratorwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu. Asi mutauriri weZinwa amai Majori Munyonga vakaudza Studio 7 kuti dambudziko rakagadziriswa raiva rekushayikwa kwemagetsi kuti vapombe mvura, asi veipachipatara apo vanoti mvura isati yava kuwanikwa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndiri Godfrey Mutimba.